Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzedu za nasi chitatu kukazi 1 2017. Sangano re Election Resource Center rokurudzira zeki kuti itange kudzidzisa vanhu nezvekuvota. Muzinda weAmerica muHarare woita mabiko ekupemberera kugadzwa kwava Donald Trump semutungamiri weAmerica. Rimwe sangano roburitsa ongororo inoti chirongwa chekuti vanhukadzi vamirirwe muparamende zvakaringana hachisi kuzadzisa zvinotarisirwa nevanhukadzi. Nefenyuro ye Voice of America inosvitsa makore makumi manomwe nemashanu ichitefenyura. Vari kunze kwenyika voumba mapato ezvematongerwo enyika akawanda. Muchirongwa cheLive Talk Diaspora Forum na 8 p.m. tiri kutarisa kuumbwa kwemapato akawandisa panguva iyo nyika yakatarisana nesarudzo regore rinouya. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba dzedu zvakare 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. ne4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwe kuti farira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari dzitifarire paFacebook page redu.